Busy ae chinja kala nekuti yatwa nezuva.
Never.
Chichango tiparadza yenguva. Rudo ruri street fanenga rula. Uri pombi nobuda mvura. Kana napinza phone call. Kuya ndikata miss you ndinenge ndakuzuwa. Ndipe ruwa kubata pachipfuwa. Hana yangu iri kubika mananga zveshuwa. Uri replaceable, placeable, placeable. Ndinenge ndinewo svikanya guma nguva. Unenge uri one panenga zuva. Irreplaceable, placeable, placeable. Ndinenge ndinewo svikanya guma nguva. Unenge uri one panenga zuva. Ukaeta queen, ndikaeta king, tikadaro
zvaendwa.
Zvavharana, zvavharana, zvavharana. Iva queen, ndindoeta king, tikadaro
zvaendwa.
Zvavharana, zvavharana. Pachikolekole vane bvava kuti weda kujaweka. Ndebva ndati andimbe murega. Ane mupima ndemubantsa ura ndemundedha. Andidhakwe asi ndingatomumwira yedha. Ambi yangu wee ndei pandakadai papa. Mire kutry andisi kuda mafan. Machinda imbo mire kumutaudza. Pachirungu woti ndiyo yangu patina. Ndei pakapunzikira moyo wangu. Pane taura sonde mchetekera zvangu. Pane pick a step achizunza magaziko. Ndeti kucha kwangu uku ndakanangara zvangu. Placeable, placeable, placeable. Ndinenge ndinewo svikanya guma nguva. Unenge uri one panenga zuva. Irreplaceable, placeable, placeable. Ndinenge ndinewo svikanya guma nguva. Unenge uri one panenga zuva. Ukaeta queen, ndikaeta king, tikadaro
zvaendwa.
Zvavharana, zvavharana, zvavharana. Iva queen, ndindoeta king, tikadaro
zvaendwa.
Zvavharana, zvavharana. Mbezi yae chinja kala nekuti yatwa nezuva. Chichangoti paradza yenguva. Rudo ruri street fanenga rula. Ende uri pombe nobuda mvura. Kana ndapinza phone call. Uya ndikata miss you ndinenge ndakuzuwa. Ndiberi wakobata pachipfuva. Hana yangu iri kubika mananga zveshuwa. Uri replaceable, placeable, placeable. Ndinenge ndinewo svikanya guma nguva. Unenge uri one panenga zuva. Irreplaceable, placeable, placeable. Ndinenge ndinewo svikanya guma nguva. Unenge uri one panenga zuva. Ukaeta queen, ndikaeta king, tikadaro
zvaendwa.
Zvavharana, zvavharana, zvavharana. Iva queen, ndindoeta king, tikadaro
zvaendwa.
Zvavharana, zvavharana.
No, you have a choice.